Because, you know, after my elections, tazwe tarisira kuti vatungamiriri vedu vagadzirise nyika sezvo zvavakataura kuti ndizvo zvavachaita. Izvozvi vanhu vamirira kuona kuti alright, muchaitei. Tiri kuonawo ikonomi yedu ichiita nani, vanhu vakuonawo mabasa, marodhi ari kugadzirwa. Tiri kuona currency yeduwo yakushanda, vanhu maATM akuitawo mari. Toitawo kunge a truly developing nation. Tauda vanhu vangomira, tese tangomira kuti zvinhu zvitange kufamba.
Inini sechizvarwa cheZimbabwe chinogara kunze kwenyika, chii chamunoyesa mberi kuti dini chatanga kugadziriswa nehurumende?
Toda kuti hurumende yedu itange kugadzirisa mabhizinesi kuti zvinhu zvitange kufamba. Seinini senge vedu vanhu vanogara kunze kwenyika, tinofunga kuti tine zvakawanda zvatinokwanisa kuminza kuZimbabwe, tuishande tese nevari ikoko kuZimbabwe, but toda kutanga kuona maopportunity achona atanga kuvhurwa. Handiti tagline yaishandiswa kuti Zimbabwe is open for business, saka ngatichionawo mabhizinesi achona ari open kuti isusu tokwanisawo kuuya tichibatsirawo nekushanda nevari ikoko, tibatsira kuti ikonomi yedu ifambe forward. Saka kana iri open for business, ngatichiona mabhizinesi acho achivhurwa kuti zvinhu zvione kuenderera mberi.
Munobimba nehurumende iyi zvakadini?
Wandiwo hurumende iripo, saka toti tinovimba nawo kana takuona zvinhu zvaakufamba. Izvozvi tingori tine we are hopeful kuti zvinhu zvichafamba, saka until tatanga kuona progress, then maybe tozovhudzana kuti tinovimba sei navo.
Munoona here sokuti vanhu vangakwanisa kushanda nehurumende izvi?
I think kuti general opinion, vanhu vaneta nezvakaita nyika, saka I think vanhu varedi kushanda ne whichever hurumende iripo. And currently ihurumende yamunangagwa, saka vanhu vari kudawo mabasa, vari kudawo mari, vari kuda kuti zvinhu zvifambe, vangoda kuti marodhi agadzirwe. Saka kana hurumende iripo iri kuda kuita zvese izvozvo, I think vanhu are okay to work with them.
Kana tikatarisa kumapato anopikisa, kana makatarisa nini, munoona kuti chii chavanofanira kuita?
I think chavanofanira kutanga kuita, I know kuti my elections, my results are not kuenderana nezvavanga vachida, and vakuenda through all these ma proceedings, concord yakapera and izvozvi vaenda kunofaila kumwewo. But I think kuti it's also important kuti vanzwisise kuti yanguva yekuvaka nyika. President akasweva and saka at this point ngavachiona kuti voshanda nehurumende iripo kuti zvinhu zvitange kufamba muZimbabwe sei, instead yekuisa maresources and zvinhu zvese and zvinhu pamwe zvisingabudirire, what can they do now kuti vashande nehurumende iriko kuti nyika ibudirire? Haasi maelections okupedzisira. So what other areas munyika mavanga influence kuti chii zvinhu zvifambe?